manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 22 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Neni Jonga Kandemiri tichiti vatyairi vedzimotokari votaura mafungiro avo zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekubhadhara mari dzematoll gate vachishandisa EcoCash.
Dzimwe nhengo dzeNational People's Party kumatebeland South dzobuda mubato riri kufanotungamirwa naMai Joyce Mujuru.
Nyaya yekudoma munhu kuti aitwe gamba renyika yetsviriridza munyika vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kuva chenyika yose kwete kuitwa chezano PF chete sezviri kuitika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri richibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji kusanganisira vatyairi vedzimotokari vanoti vari kufara zvikuru nechirongwa chekushandisa EcoCash senzira yekubhadhara mari pamatoll gates ari mumigwagwa sezvo mari iri kunetsa kuwana mumabhanga emunyika. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vari kufarira chirongwa chaparurwa nhasi ichi vafunga igotu vati zviri nyore kushandisa EcoCash sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Vatiwo chirongwa ichi chinoitawo kuti veruzhinji vasafamba vakatakura mari zhinji.
Ini ndafara zvikuru nokuti pandangosvika patroget ndangokwanisa kungodedza nhamba yangu yephone number ndobva ndangoprocesserwa ndobva ndapiwa troget rangu ndokutopinda. Hazvina kumutitorera some seconds ndandatodarika.
Mumwe mugari wemuHarare vatawanda karombo vatiwo kubhadharwa kwematogets neEcoCash kunorerutsa upenyu hweveruzhinji panguva iyo kuwana musi wemari kuri kunetsa. Asi vakarombo vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti kushandiswa kweEcoCash uku kuitwe pamatogets ese. Pari zvino EcoCash iri kushanda pamatogets 10 kubva pamatoget 26.
EcoCash zvayaita izvi nezinara ndinoona zviri zvinhu zvichabatsira kuti vanhu vakasike kubva pamatogets mushure mekunge vabhadhara. Pane kuti varambe vakabatwa ipapo vakamiswa ipapo vachitadza kupedza kubhadhara kuda nekuti hapana chenji kana kuti makadhi haasi kushanda.
Mufaro una vakarombo nevamwe vanhu munyika uripo zvichitevera chirongwa chaparurwa nhasi neEcoCash nezinara chekuti vanhu vange vachibhadhara mari nenzira yakadai. Mukuru weEcoCash mukambani yeEconet Wireless amai Natalie Jabangwe Morris vatiwo vedzimota vanofanirwa kungonyoresa motikari dzavo paEcoCash wallet kuti vatange kushandisa EcoCash pamatogets.
Taparura kubatanidzwa kweEcoCash nezinara kuti vanhu vakwanise kushandisa maEcoCash wallet avo kusanganisa motor vehicle registration number yavo paEcoCash wallet kuitira kuti zviite nyore kuti mamotorists vakwanise kupfuura patogate automatically vasina maproblems ekushandisa cash kana kushandisa makadhi.
Sachigaro webhodhi rezinara vaAlbert Mugabe vatiwo vane chivimbo chekuti kubatana kwavo neEcoCash zvicharerutsira vafambi panguva iyo mari iri kunetsa munyika.
Chirongwa ichi chichabetsera vabereki kuti vakwanise kuyambuka pamatogets edu vachinge vabhadhara neEcoCash. Zvireva kuti tiri kuziva, tiri kunzwisisa kuti mari chayo yokubata musvu haisi kuwanika. Asi nechirongwa ichi takukwanisa kuti vabereki vasanyunyuta kuti ndinoyambuka sei kana tichinge ndasvika patogeti. Mukana wavepo vanokwanisa kushandisa EcoCash.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvunhu vaDexter Nduna vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neecocationese nhara zvinozadzisa urongwa hwezimaset hunokurudzira kuti nyika ifambirane nenguva nekushandisa umhizha hweICT.
Izvaitwa neecocash zvinofambiranawo nezviri kudiwa nenyika. Nyika inotaura zvainoda panyaya yezim asset, inoti ngatifambirani nenguva pakuita inyaya yeICT kana information communication technology.
Mamwe matogets ave kushandisa ecocash anosanganisira reSK Bank neUmuguza nzira yekuenda kuVictoria Falls. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Bato reNational People's Party kana kuti NPP iro riri kutungamirwa nevakafana bata chigaro amai Joyce Mujuru ratarisana nematambudziko mumatunhu eBulawayo neMatebeleland South zvichitevera kubuda mubato iri kwevamwe vatungamiri nevatsigiri vebato vane chitsama. Vanhu ava vari kupa zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nyaya dzemarudzi pamwe nezvipoka mapoka mubato iri. Mumwe vakasvitsa tsamba yavo yekubuda mubato iri ndava Vekezela Maduma Fuzwayo, avo vaive vakafanira kubata chigaro chasachigaro mudunhu reMatebeleland South. Kunyange hazvo vafuzwayo vakapa chikonzero chekuti vanoda nguva yakakwana yekuti vapedze zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro. Vanoti maonero avo ndeyekuti vakanga vagara vasisadiwa mubato iri. Vafuzwayo vanoti nyaya yemarudzi inyaya yakatodzika midzi mubato reNPP. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Inini ndakati ndikukumbirawo kumbo excuse from active participation because ndiri busy ndiri kuine mastudies andirikuita neuniversity of South Africa elaw. Ndikati ndoda hayi kumbomira ndimbopedza izvi zvemastudies because zvanga zvakutora nguva yangu yakawanda kuti ndikupati kuyakuya. So my interpretations anozouya ipapo ava avo ndobva ndakarealiza kuti so my interpretations avo ndeyekuti dagara tichiri kudiwa mupati muyamuya.
Vabuda mubato iri vangane nekuti tiri kunzwa kuti hamusi mega mune vamwe vabva vangoteerawo.
Vakawanda vari kungokanda maresignation tichingomaona tichingomwana vachikanda maresignation vakawanda chaizvo. Mumwe nomwe ari kubuda neyake reason, ari kupa yake reason. Vamwe vari kuti tribalism, vamwe vari kuti lack of democracy, vamwe vari kuti chichi zvakasiyana-siyana, but vakawanda vari kubuda particularly in region kunoku.
Saka imi mune zvekutaura here pamusoro pezvipomerwa zvamuri kupiwa izvozvi? Nokuti tiri kunzwa zvichinzi kune vamwe vanga vaine urongwa hwekuparadza bato kune vabuda iva.
Ndazviona zvichitaurwa naparty spokesperson asi sometimes zvinoneta kana level yepolitics yevanhu yakusvika ipapo. Isina element yechokwadi netolerance mukati kuti munhu kana atizwa akubuda akungopomera zvinhu zvisipo. Vanhu vane maproblems chaivo vanovaziva varimo mukati imomo havasi kubuda, ndo vari kutokonzera kuti vamwe vanhu vanga vari innocent vakanyarara vari dedicated and committed kuparty vachibuda. But vane maproblems vanovaziva vainavo vari kugara navo every day. Ava vari kubuda vakatsanana neni decision yandazotora ndeyekuti we are trying to push it chichienderere mberi, but tine mafriction akawanda wanda apo tine macommitments atofanira kuita. Then ndozoti inini why ndichiwesta nguva yangu pachini chisiri kuda kufamba ini nemaassignments akandimirira ndofanira kuita. Vanhu vane maproblems vachiramba vachingosiyiwa vari mukati imomo. So dedication yedu yese yatechisa mupati inozopetsera yakuasektiwa kuti why then am I wasting my time? I can't work in an environment isina order, isina respect, ine matribalism, nekutukana aihambi, andikwani ipapo.
Vanga vari vaive vakafanira kubata chigaro chasachigaro webato reNPP mudunhu reMatebeleland South vaVekezela Maduma Fuzwayo vari parunare kugwanda neStudio 7. Asi mutauriri webato reNPP vaMetuseli Moyo varamba mashoko ekuti mubato ravo mune nyaya dzemarudzi uye zvipoka zvipoka. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti vari kushamisika zvikuru nemashoko avafuzwayo aya sezvo mugwaro ravo rekuti vave kubuda mubato reNPP vasina kumbobvira vasimudza nyaya yemarudzi iye. Vatiwo bato ravo richatosimba zvakanyanya nekubuda kwaita vanhu ava sezvo vanga vari vanhu vasingashandike navo vachitiwo vanhu ava vanga vachiita zverusarura rwemarudzi.
Musangano we Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft, CODEPA, uyo uri kupindwa nevanhu vanosanganisira makurukota, vashandi vehurumende dzakasiyana siyana muAfrica, pamwe nevamwe vanhu vanoita mabasa emaoko, wapinda muzuva repiri kuBulawayo, vanhu ava vachibvumirana kuti mabasa emaoko akakosha zvikuru mukusimudzira upenyu hweveruzhinji, pamwe neupfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Tewedzeriwe gurukota rezvemabhizimisi madiki Vanovet Mponora vati basa rekuita zvigadzirwa zvemaoko kana kuti handicraft muchirungu rakakosha zvikuru nekuti rinokwanisa kuitwa neveruzhinji kusanganisira vekumaruwa risingade mari yakawanda kuti vatange kuriita. Vamponora vati vanhu vanoita basa iri vanosangana nezvimhingampinyi zvakawanda kusanganisira kushaya ruzivo rwakakwana rwekuti otengesa sei kana kuti otengesa kupi zvigadzirwa zvavo uye kushaya zvikwereti kumabhanga kuti vavandudze mabasa avo. Vati vamusangano wekodepa wakakosha sezvo uchipa mukana wekuti vanhu vazeye zvakasiyana siyana pamusoro pemabasa ezvigadzirwa zvemaoko.
It is important to note that although the sector faces these challenges,
zvakakosha kunzwisisa kuti kunyange hazvo vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko vakatarisana nezvimhinga mupinyu zvakawanda, mabasa aya anokwanisa kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika zvakanyanya.
Amai Florence Tembo vanogadzira mahandbag vari muchikwata nemamwe madzimai mumusha weGwabalanda muBulawayo uye nemumwe wevanoita basa rekugadzira zvinhu nemaoko vange varipo pamusangano uyu. Amai Tembo vaudza Studio 7 kuti vanoona musangano wakadai uchibatsira kuunza mitemo inokwanisa kusimudzira basa ravanoita.
Tachifunga kuti sezvo musangano unouyu uri wasanganisa makurukota ehurumende dzakasiyana siyana, tinovimba kuti vachataurawo kuti vasimudzirewo mapolicies ekuti mabasa emaoko emahandcrafts asimudzirwe.
Chizvarwa chekunyika yeGambia, Valamin Suso, ndemumwe wevanhu vekunze kwenyika varipowo pamusangano uyu. Vatsuso vanogadzira zvinhu zvakadai sengoma negitare rinonzi kora. Vati kuve pamusangano uyu kunovabatsira kuti vapange mazano nevamwe kuti vovandudza sei mabasa avo. Izvi zvatsigirwawo naamai Velia Makichi veMalwat Women's Craft Center kumarondera avo vanogadzira magumbeze nezvimwe kubva kushinda yehwai.
Kuona kwangu kwandaita ndewekuti uri kutibatsira pakuti tinowandudza mabasa edu maitira tanga tichiita uye tinopanana njere kana tiri pano.
Kunyange hazvo basa rao rekugadzira mahandbag richivabatsira kuwana chouviri pari zvino zvinhu hazvisi kunyatsovafambira zvakanaka nekuda kwekuti vanhu vakawanda havana mari yekutenga zvinhu zvavo. Amai Makichi vabvumiranawo nedambudziko iri vakatiwo rimwe dambudziko ravari kusangana naro inyaya yekushaya mari yekusimudzira basa ravo. Vati kunyange hazvo vakanzwa nezvemari inonzi inofanirwa kubatsira madzimai ari mumabhizimisi havana ruzivo rwakakwana pamusoro pemari iyi.
Saka isu tiri kutokumbira kuti tapiwa ruzivo rwakakwana nehurumende kuti tiwane mari idzodzi tisimuke kubva patiri.
Zimbabwe yakawana madhora mamiriyoni matatu kubva mukutengesa zvigadzirwa zvemaoko uye nyanzvi munyaya idzi dzinoti mari iyi inogona kukwira kana vanoita basa iri vakanyatsotsigirwa zvizere. CODEPA mubatanidzwa wenyika 26 dzemuAfrica uye chinangwa chemubatanidzwa uyu ndechekusimudzira mabasa ezvigadzirwa zvemaoko. Muzinda womubatanidzwa uyu uri munyika yeBurkina Faso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vasere vafa vamwe vana vakakuvadzwa apo motokari yanga izere zvinoputika yadhuka pachiteshi chemapurisa cheWaberi muguta reMogadishu muSomalia. Mutori wenhau weSomalia Ahmed Hassan Olad anoti vanobatsira nekurapa vari kumhanya mhanya asi hapana boka ratirataura kuti ndiro rarwisa chiteshi ichi.
Nasi vatongi vakuru vedzimhosva muSouth Africa vataura kuti nhengo dzeparamende dzinogona kuvhota muchivande kuti vanhu vachine chivimbo nemutungamiri wenyika here kana kuti kwete, asi vachiti mutauriri weparamende anogona kusarudza zvaanoda panyaya iyi. Vapamidzira vachiti mutauriri weparamende uyo anotsigira zvikuru mutungamiri wenyika vaJacob Zuma ane masimba emutemo okusarudza kuti kuvhota uku kwoitwa pachena here kana muchivande. Munyika mune makakatanwa akasimba panyaya yekuti muimbi ane mukurumbira Comrade Chinks igamba here kana kuti kwete. Bato rezanu PF rakati igamba rehondo kana kuti Liberation War Hero, nekudaro havakwanisi kuvigwa pamarinda eHeroes Acre. Asi vemhuri uye vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti Chinks aive gamba. Kunyanga hazvo mhuri yaChinks yainge yakumbira kuti Politburo yezanu PF izeye nyaya iyi zvakare, mutauriri webato rezanu PF vaSimon Kayamoyo vati hapana kudududza pachisungo chakaitwa.
Izvi zvasiya vanhu vakawanda vaine mubvunzo pamusoro pezvinoreva gamba renyika chairo uye kuti ndiani anofanira kunge achisarudza magamba aya, sezvo kuvigwa kwemagamba aya kuchishandiswawo mari yehurumende inobhadharwa nemitero yevanhu kana kuti mataxes, kwete mari yezanu PF. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nhengo yezanu PF ichimirira chikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi uye mutauriri webato remDCT vaObed Gutu. Totanga dekunzwa kubva kuna vaGutu.
Kune mutemo unonziwo National Heroes Act, kuda vateereri vazhinji vangangova vasingazivi kuti kunotova nomutemo uriko wakapasiswa nedare reparamende makore a2020. Ukatsoropodza mutemo uyoyo, unotonge unopa president wenyika ndivo vane final say pakudeclare kana kuti pakusarudza kuti munhu achaitwa national hero ndiani, achaitwa district hero ndiani, ndau hero une malevel ndingangoti matatu. Saka dambudziko chairo riripo pakuti pakagadzirwa mutemo uyo wakakanganisa pakuti hauna kuvumba yatingangoti iyo non-partisan and inclusive body, national body.
Honorable Mpfumi, pindai tinzwe.
Sezvatsanangura kuti His Excellency Commander in Chief Comrade RG Mugabe ndivo vane the final say. Asi kakutonga kwavoka, vanotonga makurukota avo agara pasi, aonesana nekwabva munhu wacho nerwendo nemabasa aakabata. Vanhu avafanirwa kuve vanoti kana vachitaura pati yezanu PF negovernment vozvipatsanura. Hazvipatsanuriki nokuti kana mahwina maelections, ndimi munonzi form a government. When you form a government, you don't form a government ne opposition. Muno form a government iri from the ruling party, which is ZANU PF. And saka andifunga kuti vaMugabe vangati vaona munhu asirina kuve asina kuita matongerwo enyika o aita chimwe chinhu chiri pamusoro muno munyika otadza kuwana kodzero yake segamba. Yes, Comrade Chinks vakaenda kuhondo vakarwa chaizvo, vakaita kuti vamawo veterans vave nesimba, akaita basa rakakwana. Tanga takatarisirawo kuti aende paHeroes Acre, asi kana makurukota agara pasi ataura consultation yaitwa aoneka ari palevel yakadzikira pane national hero, atinozvitambira. And zvokuti tinge takatarisa kumaother parties, inini ndinoona kuti mapata atinawo muno muZimbabwe anova kunobva Comrade wangu Gutu, asi mapati anenge ari akazvarwa muno muZimbabwe, agenda yavo inenge iri agenda yekunze kwenyika. Saka manje kuti uzotora munhu ane agenda yekukanganisa zvakarwirwa kuti zvive zvazviri nhasi womuisa paHeroes Acre apo, vanhu vese vakararapo vangatomuka.
Vagutu,
zvinotaurwa kana Comrade Mpfumi zvinotyisa uyezve zvichisetsa, zvichiwisa urombo nguva imwe chete. Ndoda kutanga ndichitaura ndichiti Comrade Mpfumi ngavazive kuti kana chiti Zimbabwe, Zimbabwe ndeyevanhu vose, vose vanonzi vana veZimbabwe kana zvingangonzi macitizens muchirungu. eZimbabwe. Hazviri kuti vanhu chete veZANU-PF kana kuti vanotsigira bato reZANU-PF ndo vanokodzera kunziva ndo anonzi maZimbabwenzi akakwana kana kuti azere. Zvino ndanzwa kombeti mupfumi vachitaura ivo kuti hurumende inenge ichitonga negovernment chinhu chakangofanana chinhu chimwe chete. Ndo patinopokana neZANU ipapo. Vanoitiyo muchirungu conflation of the state and the party. Inowanzo kuwanika mu hurumende dzoudzvanyiriri kunge dzatinadzo muno muZimbabwe dzoumbindoga.
Todzoka kwamuri vamupfumi. Vamupfumi vamwe vanoti hapana hapo chakaipa kuti ZANU-PF isarudze magamba ayo, asi chakaipa kuti inenge ichishandisa atingati maresources enyika.
Matauro inzuzi zvakanaka nakapamatanga kutaura kuti pane act yamuda kuti tochinja muparliament yamusingakwanisi kuchinja futi because hamuna majority muparliament. Act iyoyo ndiyo yatinoshandisa kuviga vanhu in line with the agenda yekuti vanoda here kuti zvatakarwira zvivepo.
Vaisawo mupfumi. Inhengo yeZANU-PF vachimirira chikanga danga mvura mudare reparamende. Vanga vachitaura vari parunare kwaMutare. Manzwawo kubva kumutauriri webato reMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare.
Zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chanhasi paFacebook page yeVOA Shona, vaimbova murwiri wehondo yerisununguko amai Margaret Dongo vachitaura panyaya yerufu rwaComrade Chinks uye nekusapiwa ruremekedzo rweNational Heroes status pari zvino vanoti.
Chekutanga ndechekuti vanofanirwa kunga vachidecida nyaya yekuti yana akaita National Hero kana kuti vanofanirwa kunga vaine mapowers ekudecida kuti angati National Hero ndiani, because zvinoenderana neparticipation yakaitwa nguva yehondo kune varwe rusununguko nevanhu vovayirwa vari muno vaibatsira munzira dzakasiyana-siyana. Ini maonero andakaita ndeyekuti vanhu vanofanirwa kunga vaine masimba akadaro aifanirwa kunga akapiwa kuWorld Veterans Association. Nemhaka yekuti tikatiwa kuhurumende, hurumende inoita zvainoda zvinoenderana nemusangano wavo. Naizvozvo makomuredzi mazhinji haachawirirana nehurumende. Saka pamusaka pekuti haachawirirana nehurumende kana kuti ukangofungirwa chete kuti hauchasapota hurumende,
vatsigiri vepaFacebook page yeVOA Shona vanoti.
Itwa Washington kudzaika chasi ndikunyunyuta because Chinks aiimba dzechimurenga achibatsira kutidzidzisa zvemuhondo, saka ndanchiona kunge angari munhu anofanira kuenda kuHirosi.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheCapes United chiri panguva yakaoma makundano emutambo weAfrica Cup Champions League. Panguva iyo kumba zvinhu zvisinawo kumira zvakanaka kuchikwata ichi. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kudamburwa kwavakaitwa nezuroma nerufotu neAl Ahly Tripoli muStade Dalab Miri Stadium muTunisia. Izvo zvasiya maGreen Machine asara nemapoints mashanu nechikwata cheUSM Alger icho chiri kutungamira makundano ezvikwata zvina aya. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti makepe-kepe aive akatungamira 2-1 panguva yezororo yemaranjisi ndokuzorohwa 4-2 mumutambo uyo vaifanira kukunda kuti varambe vaine mukana wekusvika kumakota fainari. Asi zviri kuratidza kuti izvi zvingangokona sezvo Capes United iri iyo iri pasi-pasi pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu chete, maviri pasi pechikwata chiri pachinhano chechitatu chezamalek chekuEgypt, uyezve mana pasi peAl Ahly Tripoli iyo iri pachinhano chechipiri ine mapoints manomwe. Kunyange vakakunda mumitambo yavo miviri yasara, apo vachashanya kuUSM Alger newepamusha neZamalek, zvaoma kuti Capes United ikwanise kuve chimwe chezvikwata zviviri zvichaenderera mberi nemakwikwi aya kubva mugungano iri. Mumwe muteveri wenhabvu vaNicolas Mpaose vanoti zvave pachena kuti maGreen Machine abuda mumakundano aya kunze kwekunge kwaitika mashiripiti.
Mamiriro aita Capes United izvezvi handione kunge vachakwanisa kuenda kumberi, nekuti vakawesta chance. Vaifanira pavakahwina 2-0 vaifanira kudefenda kuti vahwine chance yavo, but vakatadza kudefenda. But sevamiriro andakaona daizo havasisina chimiro chekuhwina, vakutodawo kuzvakutoda kana mazhura kana kuti imwe timu dzimwe timu dziri pamusoro dzorohwa togona kubudirira tikahwina kuenda mberi.
Izvi zvauya zvekare panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaGreen Machine mumitambo yemumusha yeKasolaga Premier Soccer League. Makepekepe ane mitambo yakawandisa yavasati vatamba, iyo vachamanikidzwa kutamba nemazuva mashoma shoma kuti vabatane nevamwe, izvo zvingangokanganisa maroto avo ekutora mukombe weLeague mwaka uno. Pari zvino Makepekepe ari pachinzvimbo chegumi neina, asi vane mitambo mishanu yavanofarira kutamba panguva shoma shoma. Mitambo iyi inosanganisira nezvikwata zviri kubhebha moto cheDynamos, Haumain, Chicken Inn, Black Rhinos pamwe neFC Platinum kuti vabatane mumitambo nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weCODEPA uri kuitirwa kuBulawayo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba yedu inoti 001-202-465-0318. Nako kambo tafadzwa nzwisa chete tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndi Alec Machesu, iso songo yedi yapera, regai timbotarisa musore nawo zvakare.
Vatyairi vedzimotokari votaura mafungiro avo zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekubhadhara mari dzematolgate vachishandisa EcoCash.
Dzimwe nhengo dzeNational People's Party kumateberland south dzobuda mubato riri kufanotungamirwa naamai Joyce Mujuru iri.
Nyaya yekudoma munhu kuti aitwe gamba renyika yotsviriridza munyika, vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kuva chenyika yose kwete kuitwa chezano PF sezviri kuitika iye zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyamina Chris Kande, natungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.